Ichokwadi, ndingataura izvo kuti vhiki yakapera musi wechishanu, chairperson weZimbabwe Electoral Commission Justice Rita Makarau vakanyorera mwati kuna Secretary General webato redu Douglas Monzora vachivakoka kuti vauye vazotora voters roll yeChirumanzu, Zimbabwe constituency uyezve Mount Darren West constituency. Sokuziva kwamunoita maconstituency maviri iwawa ndokuchange kuchiitwa mabuy elections mumazuva mashoma nana ari kutevera musi wa27 March gore rineri. Saka vamonzora ndinotondera kuti pari zvino vanofanira kunge vaenda kuhofisi yamai Makarau kuti vanoona kuti voters roll iyi ndiyo here yatakakumbira, nokuti takakumbira mhando mbiri dzevoters roll. Kune inonzi muchirungu electronic voters roll inenge iri pa-CD, kozouya hard copy voters roll iyo inenge iri yakanyorwa iri pabepa.
Saka izvi zvaakureva here kuti bato renyu raakuzopinda musarudzo tichiona kuti nyaya yegwaro revavhoti ndo zvimwe zvezvinhu zvamainyunyuta nazvo?
Kwete, kwete, kwete. Nokuti zvatainyunyuta nazvo zvakati wandei chaizvo. Pane nyaya yevoters roll, pane nyaya yemamedia reforms. Saka apapa ndinongoti kutanga chaiko chaiko kwenyaya. Hazvirevi kuti kana voters roll iyi taipiwa zvatopera, nokuti hatisati tatomboitsiropo dzaka. Nokuti kana tapuwa kana iri electronic version, toiendesawo kunana mazvikokota vedu makombiuta expert vachazoitsoropodza, vona seiona kuti voters roll iyi ingava voters roll inotifadza here zvokuti tingadhaa kana ichitifadza ivoters roll yokuti tinokwanisa kuzenge tichiti taakupinda mumabuy election. Asi chero ikatifadza zvayo, mazuva okuti tichapinda mabuy election haachaiti.